Andrew Munomyo Kuset delegate in the E4C champion for gender equality and women inclusivity. Tukuita mabasa oku kurudzira kuti tisimudze madzimai.
Tiri kuona kuti musangano uyu wakanangana nemadzimai kunyanya kune madzimai akawanda. Sezvakakosha kuti varume vakaita semi vangewo variwo pazvirongwa zvakadai.
Kuti tibudirire sevanhu senyika tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi. Saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai because mamiriro ezvinhu mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaya dzedevelopment. Saka tinoda kukurudzira kuti varume vabatsire vakadzi kuti vasimudziwe, totisimuka mukadzi achisimudzwa nemurume kuti tishande pamwe chete panyaya dzedevelopment.
Misangano mikuru yakadai inobatsira here kana kuti vanhu vanongotaura vomirira zvakare gore rinouya ra2024?
Inobatsira zvikuru because kune zvimwe zvinonzi muchirungu maseti targets kuti vanhu vanototaura kuti gore rino ndezvipi zvatinoda kuti tikurudzire kuti vanhu vashande. Next year voita mareview kuti vanoti vashanda sei. Saka kana uchitarisa panguva refu pamakore unotoona kuti mamiriro ezvinhu panyaya dzevakadzi dziri kutochinja. Vakadzi vari kutosimudziwa, hondo yacho iri kuendera mberi and varume vakawanda vari kutojoina kuti vachikurudzira kuti vakadzi asimuke kuti tiite development pamwe chete.
Saka sevari kumirirawo Zimbabwe kumusangano uyu, mungati makabatana here, mune chisungo chimwe chete here, muri kumbosanganawo here muchipanana mazano?
Chokwadi ndechekuti tine delegation iri official yeparliament negovernment. Saka vane position paper yakabuda kuHarare uko. Saka vatoya vakatoisunga vakatobata position paper kuti those are true da kuita seZimbabwe kukurudzira kuti tisimudze madzimai. Saka vari toshanda pamwe chete. Ini ndakauya ndiri nhengo yedelegation yemaNGO. Saka ndiri kutobatsira kuti zvinhu zvifambe mushe but handisi muofficial delegation yeZimbabwe.
Asiwo muri kufarawo here nepasvika Zimbabwe pari zvino munyaya dzekusimudzirawo madzimai?
Zimbabwe neimwe nyika ichiri kumashure zvikuru panyaya yekusimudzira kwemadzimai. Tiri kutoedza kuti madzimai asimuke. Ukatarisa kudare reparlamende tine makota system, ukatarisa local government kwane quota system but tichiri kure se tikazikompera nedzimwe nyika dzimwe dzatofamba. Africa nyika dzakaita sana Rwanda dziri pamberi, saka tinofanira kushanda zvikuru. Bombiro remutemo renyika rinoti tinofanira kuita 50% gender equality. Tichiri kure ipapo, tinofanira kukurudzirana kuti tishande.